pamsangano uyu uyo wakaitwa ni Avenue Royal Studio 7 yakabata na Media Center pakaita makakatano makuru pamusoro pekuti chii chaizvo chinoreva kuendeswa kwemasimba kumatunhu asi vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakaratidza pachena kuti havazi kufara nenyaya yekuparara kwemaindastiri muguta reBulawayo pamwe nekusarira kumashure munyaya dzebudiriro kwavakati kuri kuita matunhu eMatabeleland Vanovi Zitadube, Nyanzvi, uye vari mudzidzisi muzvidzidzo zveupfumi, ndemumwe wevatauri vaive pamusangano uyu. Vakati hazvishamise kuti nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu inokonzera makakatanwa sezvo ichibata raramo yeveruzhinji. Vadhuve vakatiwo zvakakosha kuti vanhu munyika vabvumirane gwara kana nzira yakajeka yekuti izvi zvichaitwa sei.
Mari for the whole nation is very difficult to share in accordance with the provinces. Usina understand the different characteristics of those provinces. So in Inango, what I would say is, we have a national dialogue on these issues. But if we want to share Mari, to share say, and are there justifications of sharing Mari, and who is going to be leading this thing? So my provinces, yes, they are not going to select a committee that is going to lead my processes of devolution now. I think that is the critical point to start off.
Takunda Madzana, ndomwe wevechidiki vaive pamusangano uyu. Takunda akati abvumirane nepfungwa yekuti upfumi hugova nokuchishandiswa huwandu hwevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana, achitiwo maonero ake ndeyekuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu haizi nyaya inofanirwa kunetsa.
Nyika kana ichipa maprovinces mari ngaipe vanhu mari tisingatarisa nekuti vanhu vacho vakawanda sei ndava tine dambudziko rekuti unowana kuti utungamiri vanoti dzimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vachiita kuti nzvimbo dzavo dzavanobva ivo dziwane mashezi akakura zvinopedzisira zvichiita kuti zvinoafecta dzimwe nzvimbo dzine dzichinzidzwa dzina vanhu vakawanda nenyaya yekuti vanhu vachida kuti manzvimbo dzavari kubva dzinge dzichiwana shei yakakura zvinova zvisingazviindirani manje nemagariro avanhu nekuti vanhu vanobhenefita zvinhu zvakawanda zvakaita sei saka isusu zvatinongokurudzira ndezvekuti hurumende ngaingotarisa nzvimbo nenzvimbo kana nzvimbo chingozi province that province is enough kuti ingowana zvine zvichinda nemwe nemama province.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati nyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dzavasingabvi humbimbi ndoga pamwe nehori kunyanya hunoitwa nevezvematongerwo enyika ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kusarira kumashure kwematunhu ari munyika. Asi mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avo vaivewo pamusangano uyu vakati vanhu vemuzimbabwe havafanirwe kuitirana rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi kana kuti munhu anobva kupi vachitiwo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika akangofanana. Vakambarami vakabvuma kuti huori idambudziko guru munyika asi vakati kana kuchitariswa makanzura pave nemitemo yakajeka inobatsira kudzivirira nyaya yehuori uhu.
Kwachiyadza toko kwabva mari dzese dzemadiamond nema 15 billion amunonzwa achitaura nezvavo. They actually affected also. Tinana Victoria Falls, they are also crying nenyaya yedevolution. They want to manage my resources avo. Vane tourism, they get a lot of foreign currency kuku Victoria Falls. Saka Matabeleland is not the only province iri kuaffectwa nedevolution. It's almost all the provinces because one or the other, mamwe maprovince ane manatural resources avo, ma resources edu ari kucentralize ari kuenda kuHarare. Asi maprovince chaari kuchema nazvo ndezvokuti mari dzavo dzikadzika vakazishandisa where they are collecting their revenue, zvinovabatsirawo kuti at least maguta avo angazvigadzirisika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza Studio 7 kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kunogona kubatsira kupedza matambudziko everuzhinji munyika asi vakati havazi kugutsikana nenzira iri kutorwa nehurumende mukuti danho iri rizadzikiswe.
Pamusoro pekunonoka kuimplementa devolution kwavakaita, hurumende yeZimbabwe yaguya ichizadzikisa nenzira dzisiriyo dzakataurwa nevanhu zvatoti distorted muchirungu. Harisi basa racentral finance minister rokuallocata maresources kumaprovinces, ibasa remaprovinces iwo atiri kuti ngave nesimba rokuzvitonga nekuallocata maresources vari kumatunhu ikokoko. Zvakare vari kutaura nezvekuti vari kuallocata rimaridzi vachitarisa yatinoti population profiling neinfrastructure kuti province ine infrastructure iri in place ndeipi kuti isina ndeipi. Izvozvo pane macontestations akawanda especially panyaya dzepopulation. information profiling pano mama provinces ano fill out ma census figures aninga ari distorted
msangano ane zuru uyu waive wekupedzisira muchikamu chemisangano yakaitwa ne Studio 7 ichishanda nesangano remedia center munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekunzwa mafungiro everuzhinji panyaya dzebudiriro nezvimwe zvinovabata mumagariro avo zuva nezuva misangano iyi yaitwa nerutsigiro rwemuzinda wenyika yeAmerica muZimbabwe ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.